manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri nyamavhuvhu 2022 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini dini jonga kandemi rendiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nengo dzeparamende dzebato reCitizens Coalition for Change dzinoti vaJob Scholar vekuzengedza West navaGodfrey Stole vekuchitungudza North vanga vari mudare nhasi vachikumbira mukana wekubvisiswa mari yechibatiso. Gurukotaro zvevashandi nemagariro evanhu akanaka muzvinafundo Paul Mavhima Vanoti hapana kudududza panyaya yekuvandudza mutemo wemashandiro emasangano akazvimirira oga ave anyora tsamba yenyunyuto. Hurumende inoti ichabatsira mukuvigwa kwakondi musvanga uyo aiita zvemitambo akafa nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nengo dzeparamende dzebato reCitizens Coalition for Change dzinoti vaJob Scholar vezengeza West navaGodfrey Stole vechitungudza North dzanga dziri mudare ramagistrate kuti dzipiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Magweta avo anoti vagarisa vari mutirongo. Asi mutongi wedare ramagistrate vaStanford Mambanje vati vachapa mutongo wavo nemusi wechishanu. Asi mapurisa anga akapakatira zvombo adzinga vatsigiri vebato iri vanga vauya kuzotsigira vasungwa ava mudare. Vasikala navastole nevamwe vatsigiri vebato iri vakasungwa vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga kunyatsime mushure mekupondwa kwenhengo yebato reCCC muzvare mo Blessing Alley. Vasikala, vastole nevamwe vatsigiri vebato iri vakanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nedare ramagistrate vachinzi vanogona kuramba vachikonzeresa mhirizhonga. Mune imwe nyaya mutauriri webato reCCC muzvare Fadzai Mahere vati sachigaro vevechidiki mubato ravo kuchitungwiza South vaEfrage Gwavava vatorwa nevanhu vanga vachizviti mapurisa ekudema mangwanani. Asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti vanga vasati vasumwa nezvenyaya iyi. Nengo yedare reparamende yezano PF vaSol Ncube vanomirira Matobo South vari kupomerwa mhosva yekutyora mutemo nekutumira padande mutande reWhatsApp mufananidzo wavo vakatsika mumwe mudzimai pachipfuva vakabata pfuti vachiti ainge ari mumotokari yavo yainge yabiwa. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti itaure navo mangwana. VaNcube vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi mumashoko ari kutenderera padande mutande vaNcube vari kunzwika vachiti mudzimai uyu ainge ari mumotokari yavo yerudzi rweHonda Fit yainge yabiwa. Gurukota rinoona nezvevashandi nemagariro evanhu akanaka muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hapana kudududza panyaya yekuvandudza mutemo unoona nezvemashandiro emasangano akazvimirira oga wePrivate Voluntary Organization Act. VaMavhima vaudza Studio 7 kuti nyika inofanira kunge ine mutemo kwete kuti masangano aya angoita madiro aJorgina. Izvi zvinotevera tsamba yenyunyuto yakanyorwa nemasangano akazvimirira oga ya kuhurumende nekudare reparamende achiti bhiri iri rimbomira kupasiswa kusvika vaita nhaurirano nekuti zvavakakumbira kuti zvivandudzwe hazvina kuitwa. VaMavhima vati zviri kuitwa nemasangano akazvimirira ogaya kuda kungoda kunonotsa kutambirwa kwebhiri iri. United Nations, nevemasangano akaita seZimbabwe Lawyers for Human Rights, Amnesty International, ZPP, Veritas nemamwe, vari kushoropodza kuwandudzwa kwemutemo uyu, uyo unonzi uchapa kuti Zimbabwe irasikirwe nemari yekunze yakawanda pamwe nemabasa. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakati mutemo uyu unofanira kuwandudzwa vachipomera vakazvimirira voga vamhosva yekupindira munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nenyika dzekunze. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano runoona nezvemashandiro eparamende reVeritas Valizwe Jamela.
Kana takatarisa mutemo une zvekuita nemasangano akazvimirira Private Voluntary Organizations Act. Isusu semasangano akazvimiririra uye kana kuti Save Veritas pamwe chete nemamwe masangano akazvimiririra, hatisi kuti mutemo uyu haufaniri kuvandudzwa. Tiri kuti mutemo uyu unofanira kuvandudzwa, asi kana uchivandudzwa, mutemo unofanira kuvandudzwa maringe nezvakatarwa mubumbiro redu remutemo reConstitution yeZimbabwe.
Munoreve apa vaJamela mungajekesa.
Mitemo yose kana ichigadzirwa inofanira kunge ichionekwa kuti kana takatarisana neConstitution yeZimbabwe, haisi kuenda kunze maringe nezvakatarwa neConstitution bumbiro remutemo, nokuti ndiwo mutemo mukuru munyika. Imwe mitemo yose inonge iri pasi, inofamba iri pasi peConstitution. Saka kana tatarisa zviri kuitika iko zvino, pane mutemo uri kuda kuvandudza the PVO Act uri mudare reparamende pari zvino uri kunzizvo unonziwo PVO Amendment Bill. Bill iri richiri pazvikamu zvakasiyana siyana maringe nekugadzirwa kwemutemo mudare reparamende. Takatarisa zvakaitika muvhiki rapfuura, minista vakaintroduce maamendments tingati vachida kuedza kugadzirudza bill iri vachiwedzeredza nekutapudza maringe zvanga zvagara zvakatanga zviri mubhiru iri. Zvakaendeswa kuvanhu kumapuko public consultation.
Muri kuti kudii imi muchitarisa zvaivandudzwa zvacho izvi negurukota?
Saka takatarisa maamendments akazointroduswa naminista aya. Tichiverenga takabata constitution kune rimwe ruoko, tikatarisawo bill kune rimwe ruoko ravandudzwa kudaro namaamendments, tinoona kuti pane zvakawanda zvinopokana nekodzero dzevanhu kana kuti nekodzero even dzemasangano akazvimirira.
Mungapa muenzaniso ipapo?
Kunyanya-nyanya freedom of association kana kuti freedom of expression, zvichireva nenyaya yekuti mutemo uyu uri kuda kuvandudza PVO Act uyu unenge wakunyanya kuita yatingati nechirungu kuita interfere mumashandire anoita maorganization kana kuti masangano akazvimirira ega, uye unenge wava nechokuita nenyaya dzekurejistwa kwemaorganization unogona kuzoshandiswa sechombo chekuti maorganization anenge asingafarirwi kana kuti nevanenge vachitonga panguva iyoyo orambidzwa kusenza kana kuti orambidza kurejistwa kana kuti akarejistwa kudhara obva avhariswa maringe nokuti maybe zvavanenge vachishanda zvinogona kunge zvisingafadzi vanotonga.
Mutungamiri wenyika ari kuti oka imi vemasangano akazvimirira oga muri kushandiswa nehurumende dzekunze kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika.
Asi kana takatarisa constitution yedu tinowana kuti iyo ikodzero iri kuvanhu vese kusanganisira nemasangano akazvimirira oga kuti vakwanise kunge vachiungana vachisangana vachishanda vachisenza kunyanya even kushanda even kana nyange zvinechokuita nematongerwo enyika atingati mapolitical rights. Bumbiro redu reZimbabwe remutemo rinozvibvumira izvozvo kuti vanhu vakwanise kushanda vachiito maringe zvinhu zvinoenderana izvi nematongerwo enyika. Asi chatinongotaura ndechekuti kana chitaura masangano akazvimirira oga kana tichiti kushanda mune zvematongerwo enyika hatisi kureva kuti anenge ava mapolitical party, asi vanogona kungoshanda atingati nechirungu anonzi macivil and political rights vachibatsira kana kuti vane zvirongwa zvine chokuita nemarights iwavo zvekuti kana munhu akazvitarira anogona kuzongoti izvi zvava zvematongerwo enyika izvo zvisiri, asi kuchingoringoshanda maringe nekodzero dziri muZimbabwe.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano runoona nezvemashandiro eparamende reVeritas Valizwe Jamela vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7.
Ndazomere kurira Kepia pano watakundo kushira
Watakundo kushira
Dia nuwa funga mira Dia nuwa funga nati chene seranzira
Chene seranzira
Mutunga miri wenyika wa Emerson Mnangagwa Vazivisa kuti Kondi Mshanga Uyaizika nwa shukuru nenye zikuita Shemi Tambo Uya akavamba sanganore Amacos Theatre Production Achavi ugwa urumende ichibatira muri yake Kondi akashaya nezwiro kuchipatara che United Bulawayo Hospital Mumashoko kuvatori venau aburitswa nemunyori mukuru mudarire makurukota nemutungamiri wenyika Dr. Meshack Siwanda vamunangagwa vati vanocherechedza mabasa akaita mukusimudzira nyaya dzemitambo nemafirimu mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zinenga weStudio 7 abata mumwe anoita zvemitambo Nick Zemura.
Oh yeah, ini ndakanga kuziva ndakati malume Kondi Mshanga kuma 1990s. I went to Blawayo ndichida kuno try out kuti ndijoine Amacos. So musi wandakaenda kuAmacos, yes, I think I was at the audition Muscat and intensity level ye performance yavaiita nayo. Ndakangoti is an understanding level. It was a dance nekuimba nechi zvamwe zvakanaka zvekuti ndakafunga kuti so I bend down. So now again, our first real like business meeting happened in Washington. So Muna, I matched one who I took and was down or bunda anything. Why you are down order? Is the last one and I think of Shapa, which I go to Pan and Dukandaga and now, the Tauranavo. Sakamuna, I already an icon and leader that was. And I loved him for that.
Kusiya kwavaita basa ravaiita panyika pano richawana here vamwe vachariendesa kumberi sana Amacos Theater ne TV station ya Vines vanga vakutanga iko kunanalo panoko munoona zvichizoenderera mberi here izvo
dropa ne munaku wemunha anoita mabasa akanaka Amacos iriko both senzimbo yes institution. And kune vanhu vakawanda vakadzidziswa naye Kondi nevamwe vakadzidzawo kune dzimwe nzvimbo vanosapota zvaanoita. Kune vamwe vakapiwa ruzivo naKondi Mshanga vakaona Kondi Mshanga vakavainspire vachasimudzira bari. Ndinoti haipere.
Ndopedzisa hangu ndichibvunzawo kuti mashoko amungapewa mhuri yeZimbabwe kupedzisira pamusoro pekuonekana navamhlanga ndekuti kudii.
Tarasikirwa negamba guru. This person was an icon, he was a leader, he helped not only his family but his country. Remember kwakawanda, I truly believe he is a hero. Dai guru gunzi, zvakaitika mashuro muzvokuratidza munhu, through your performance, you are a hero. This is another person whose work of hero. And ndoda kuti kumure kwamhlanga. Ine urombo marasikirwa enda muna urasikirwa nenga tese tinche manei vanhu vekumatevenani not vanhu vemubhuwayo Amacos rambai muchienderera mberi ne dai Kondi akakwanisa kuzorora murugare may he ever rest in peace.
Mumwe anoita zvemitambo Nick Zemura ari parunare naIvan Zininga weStudio 7. Zvichakadaro mutungamiri wenyika vamunangagwa vari kutarisirwa mangwana kutungamira urongwa hwekuradzikwa kwegamba renyika Brigadier General Retired Benjamin Mabenge. Mutumbi wavamabenge vaendeswa kupurazi ravo kukwekwe nhasi nendege dzeAir Force of Zimbabwe. Munguva yehondo vaizivikanwa nezita rekuti Fred Matanga. Munyori mukuru musangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Congress of Public Sector Trade Unions vaDefti Dzatsunga vanoti chivimbiso chegurukota rezvemari muzvinafundo Mutule Ncube chekuti vachawedzera mari yekubatsirikana yavari kupiwa uye yemihoro nemari yemunyika mukati memwedzi miviri hachina zvakawanda zvachinobatsira vashandi avo vari kunonga svosve nemiromo nekuda kwekushaya simba kwedhora remunyika. Vanube negurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vakasangana nevashandi nezuro vachiziya nyaya dzemihoro. VaMavhima vaudza Studio 7 kuti vakapinda musangano uyu uye vakati ichokwadi kuti hurumende yakavimbisa kuwedzera vashandi mari muna Gunyana. Mukuziya nezvenyaya iyi, ibvanzisininga weStudio 7 abata vadzatsunga.
Tatine gurukuta guru toona nezvemari navatudimwe negurukuta guru rinoona nezvavashandi Profesa Mavhima na vakuru vepabhlica chedu nevepublic service commission Dr. Vincent Hunge nemamwe makurukuta ehurumende, kwozouya isu vatungamiriri vemasangano ose anomirira vashandi vehurumende. Musangano zvikuru yayanga iri.
Saka nhau dzanga dziri mudariro ndedzipi kunyanya-nyanya tingadawo kunzwa ipapo?
Yanga iri nyaya mamiriro akaita pari nemihoro yavashandi kuburikidza nekuremerwa kuriitwa nevashandi nekurarama neraramo yavo iyo iri kukanganiswa nekuvhuruvhutwa nemhepo yeinflation iri kurama ichingokwira, mari dzisingakwiri asi mitengo ichingokwira, uye nyaya yokukora mari isusiri kunyatsokushanda muikonomi kuti isu tinokora mari kuti tinotenga mari. Saka tanga tichida kunzwa kubva kugurukuta guru rinoita nezvemari vanova ivo ndo vanopakura hari kuti zvinombogadzirika sei, ivo vanoti tiri kurarama sei. Uye nyaya huru yatapazura kwavari zvinova nyaya yekutozikama nemunhu wose yanga iri nyaya yekuti isu taakuda kuti mari dzedu dzatinotambira tidzitambire dziri mumaus dollar. Tichitarira muna 2018 apo pataitora mari dzaiteka dzemaus, saka taingoti mari yedu ingotidzoresera ikoko kwaiva asikwati kudoita sokuti kwai hamani.
Vatambiranawo sei nezvichemo zvenyu zvamanga muchitura kwavari izvi?
Vazvitambira asi kuzvitambira kwavo havana kuzvitambira semabiro atingaita kana kuti semabiro angaita vashandi. Ivo maonero avo vanoti hurumende haina mari yekuti tingakwanisa kubhadhara huro wose nemaus dollar.
Saka izvi zvava kureva chii kwamurimi sevashandi nemhuri yezimbabwe inomirirawo kunzwa kuti kuenda kumberi zvaakuzofamba sei muno vatiwo kudii?
Iko zvino mamirira zvakaita tinozviziva kuti vashandi vari kutoremerwa nekuenda kumabasa, havana mari inokwana kuti varambe vachidzokera rizivadeswa kuenda kubasa.
Vanga vari munyori mukuru musangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Congress of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vari parunare muHarare naIvan Sininga weStudio 7. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nezuro vakati America yainge yauraya mutungamiri wechikwata chinopfurikidza mwero cheAl Qaeda Ayman al-Zawahiri, vachiti chikwata ichi ndicho chakapamba ndege ndokuparadza zvivakwa muNew York musi wa11 Gunyana 2001. VaBiden vakati mushure mekutsvaga al-Zawahiri kwemakore akawanda, vasori vemuAmerica vakazoziva kuti ainge ave kugara muKabul muAfghanistan nevamwe vepedyo vemhuri yake. VaBiden vakati al-Zawahiri akaurayiwa ari iye oga kunyange mumba mainge ari maive nevamwe vanhu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata chizvaura cheZimbabwe chinogara muNew York muzvare Savannah Madamombe.
Nyaya iyi inorwadza kunyanya kana wangu uri muno muNew York pa9/11 paya. Wangu hapana munhu anofara chaizvo kubva ati munhu aurayiwa. Asi kune vanhu vakanga vari muno muNew York, kune vamwe vachiri shushikana nezvirwere zvakabata panguva yenguva iyoyo. Tinoti zvinhu zvakadaro zvinoda kuti vanhu vawane kurosha kuti nyaya iwane kupera, kwete kuti vanhu vanongoita zvavanoita koshaya chirango chinowanikwa nemunhu kana achinge audzirisa kufa kwevanhu vakawanda zvakadaro.
Imo muNew York kunyanya kune vanhu vakarasikirwa nehama dzavo, nekutaura kwamaita kuti pane vamwe vachiri kutowanikwa ivo vaine maronda kubva kuchiitiko ichi pakawanikwa ipo paine ndege dzakabhomba maTwin Towers. Munoona zvichitambirwa sei zvaitika izvi?
Ndinofunga kuti vazhinji vachaona closure kana kuzorora kwavanga vachitsvaga, nekuti kazhinji vanhu vanoda kungoti vaone kuti munhu kana achinge apara mhosva, vanhu vakafa vakawanda vakanga vasina mhosva dzavakanga vaita. Vanhu vakanga vatomukawo vachiti tiri kubuda tiri kuenda kumabasa kusvitira zveupenyu hwako ubatanidzirwa pakati pezvinhu zvaunenge usingazivi. Saka vazhinji vanenge vasina kunge vakutsikana vanotowana kugadzikana kwepfungwa dzavo kuti at least vanhu vakafa vana kufira pasina.
Imi pazuva iri re9/11 rakafamba sei kwamuri? Munorirangarira sei?
Airari aufa wakarikanganwa, ndikungoti kune munhu anofa akarikanganwa. Ndinotoziva pandakanga ndiri nezvandakaita musuwo uyu. Ichitime parinouya zuva iroro unototanga kufunga zvipatsva. Chimwe chandinoona chiri very significant chaitika apa ndechekuti aurayiwa mwedzi unowu August unouyu. Mwedzi unouya ndiSeptember, ndopatinenge takatarisa zvezuva rechiitiko ichi cha9/11. Saka zvichaita kuti gore rino vanhu vambotarisa vaine kamwe katariro nekahope kakati siyanei pane zvakaitika makore ese.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chinogara muNew York, muzvare Savannah Madamombe vachitaura naMavelas Mushanganya wewe Studio 7 vari kwakare kuNew York muno muAmerica. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ngarava yakabva kuUkraine yakatakura chibage iri kutarisirwa kusvika muTurkey mangwana. Ngarava iyi ine mureza wenyika yeSierra Leone inonzi Razoni uye yakasimuka kubva kumahombekombe kwedunhu reOdessa. Ngarava iyi ichaongororwa kuti haina kutakura zvombo here kana yasvika kuTurkey. Vachaongorora vanenge vachibva kuUkraine, Russia, Turkey neUnited Nations. Chibvumirano chekuti Ukraine itange kutengesa chibage kunyangwe iri muhondo neRussia chakakokerwa neUnited Nations neTurkey. Chikwata chenhengo dzedare reparamende chemuAmerica chiri kutungamirwa nemutauriri wedare reHouse of Representatives amai Nancy Pelosi chiri kutarisirwa kusvika muTaiwan nhasi. China yambenge yati mauto ayo achatora matano kana amai Pelosi vakaenda kuTaiwan iyo inotorwa neChina sedunhu rayo rakapanduka. Zvinonzi ngarava nendege dzehondo zvekuChina zvanga zvichitenderera pamugano weTaiwan where US Taiwan Pelosi visit. Bato riri kutonga neanopikisa muSenegal ari kukakavadzana kuti ndiani akakunda musarudzo dzenhengo dzedare reparamende dzichangobva mukuitwa munyika iyi. Nezuro nhengo yebato riri kutonga uye vaimbo vamutungamiri wehurumende amai Amita Tore vakati bato ravo rainge rakunda asi vanopikisa vari kuramba izvi. Zvakabuda musarudzo zviri kutarisirwa musi wechishanu. Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti mashoko akaturwa nezuro nagavana webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya ekuti mapeni ane goridhe akatanga kutengeswa svondo rapera akaperevedza anogona kunge aine chokwadi pachitariswa uwandu hwemapeni avakapinza pamusika. Bhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe rakazivisa kuti rakangopinza mapeni anokwana chiuru nemazana mashanu kana kuti 1500 chete achitengeswa nemari inoita chiuru nemazana masere ane makumi mana nerimwe emadhora ekuAmerica kana kuti US $1,841 papeni roga roga, asi zvichinzi mazhinji emapeni aya akatengwa nemadhora emunyika. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti chinogona kunge chiri chokwadi kuti mapeni aya akaperevedza sezvo ari kutengeswa nemari yemunyika. Izvo vanoti zvinoitira nyore vane mari iyi kungonoidira pamusika vachitenga mapeni aya.
Chinogona kuva chokwadi kuti demand yemagotwe iri pamusoro zvakanyanya konzereswa neeffect yekuti vanhu vazhinji vane excess liquidity yemazin dollars vari incentivized kuti vange vachitenga emagold coins aya vachishandisa mazin dollar iyayo, especially neexpectation iripo yekuti unogona kuzoatengesa nemaunited states dollars, zvoita kuti uite capital gain kana kuti uite profit.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi nekudyidzana kwenyika dzapasi rose vari zvakare mudzidzisi mukuru wezvemabhizimusi paDeVry University muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanotiwo
chinogona kuva chokwadi chaicho chikuru chokuti magold coins awakapera, asi kupera kwawo hakusi kunge kuri kudiwa navanhu, aiwa, asi kuti akaperera mumaoko avo ivo vakuru vakuru vaizvitengera akawanda chaizvo, nokuti mukoto wacho wechitsotsi ndakatoobata ini pachangu ndichitaurirwa namaneja wekubhengi kuti aiwa, haufaniri kutenga nemaus dollar anodarika 1800. Ukatora 1000 ukaenda pazhe pablack market wondotenga mabhondi, mabhondi iwawo kana wozopinda mubhengi kuromaisa maakaunti mako anenge akuchinjwa nebhengi rate inenge iri zasisa chaizvo, zvokuti 1000 inotozokukwanira kutenga gold coin rinenge riine value ye 1800. Saka ndo pachitsotsi pacho ipapo pavakaita kuti asawanikwa nesuwo zvedu vanhu.
Izvi zvinotsigirwawo neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya, avanoti mapeni aya akangogadzirirwa vane mari dzavo, avo vavanoti imbinga.
Apa tiri kushandwa nemaprofita enhema, asi chiripo ndechekuti mapeni aya egoridhe agara akagadzirirwa shoroma nembinga shoma shoma. Hazvina musoro kuti vogadzira mapeni mashoma shoma, nekuti zvinongoratidza kuti chinangwa chavo hachina kumira mushe kunze kwokuti kana yagara iri experiment.
Vanoti rimwe dambudziko rinogona kunge riripo nderekuti hapana kutarwa kuti munhu anokwanisa kutenga mapeni akawanda zvakadii, zvokuti munhu umwe chete ane mari yake anogona kutongotenga ose kamwe chete. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera, vanotiwo havaoni kuti kutengeswa kwemapeni egoridhe aya kune zvikuru zvakunoshandura mumafambisirwo emari, nekuti vanhu vaingotenga mari yekunze ndo zvakare vavanoti vave kutenga mapeni egoridhe aya.
Chakakosha chatofanira kunzwisisa ndechekuti vanhu vaitenga maus dollars ndo vamwe chete vachona vari kutenga magold coins pari zvino, izvi hazvinei nevanhuwo zvavo nekuti mari dzacho dzakawanda.
Asi vanoona here mapeni aya achigadzirisa dambudziko rekukwira kwemitengo yezvinhu munyika? Vakuchera vanoti
panenge pachizodiwa nzira yekuti pane zvese zviri kuitika vanhu vange vane ugaro hwakanaka mitengo yezvinhu inge ichiderera. Kana izvozvo zvikakwanisa kuitika ndinoimba kuti
Dr. Mangudya vakazivisa kuti svondo rino bhanga guru riri kudira zvakare mamwe mapeni zviuru zviviri zvichange zvichitengeswa kumabhanga nemimwe misika iri kushandiswa kutengesa mari idzi. Hatina kukwanisa kubata vamangudya kuti tinzwe zvizhinji panyaya iyi. Kunze kwekunge mapeni aya ave kukwanisa kutengwa neveruzhinji, vakawanda vanoti hapana chikuru chichashanduka zvichireva kuti inflation icharamba ichikwira, mitengo yezvinhu ichiita chamuramba mhuru, ukuwo dhora remunyika richiramba richishaya simba. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheThe Connection chatinotarisa zviri kuitwa nevechidiki chichange chiripo na8 PM. Apo tiri kutaura nevechidiki nezvemashoko esangano reZimbabwe Human Rights Commission ekuti vanhu vasataure mashoko ekunyomba kana kukonzera mhirizhonga apo nyika yatarisana nesarudzo gore rinouya. sezvo nguva yedu yapera rikaiti kutarisa misoro yenhau zvakare. Nhengo dzeparamende dzebato reCitizens Coalition for Change vaJob Scala vekuzengeza West navaGodfrey Stole vekuchitungwidza North vanopinda mudare nhasi vachikumbira mukana wekubviswa mari yechibatiso. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.